kuti makukwaya aka woma chaizvo asi chitarisa mavonero achinoita zvinhu zvamaelection kunyaya dzekumari kunyaya dzekubhizinesi uku kubvira mwedzi yapfuura tichisvika kusvika nanhasi chaiye tinoona sokuti mabhizinesi kwakarerekera kuti pakaitira ari kuhwina nokuti tinofanira kuziva vateereri vekuti nyika ipi zvaaira pasi rose zvinoitika kupolitics zvinenge zvichibvira kumabhizinesi kuti mabhizinesi ndio ane mari yacho anogadzira mari yacho inozoinda yoenda kumaelection kukambira kwese uku kana tinazotarisa bhizinesi sokumuka kwataita nhasi tinoona tikuona kuti wall kumastocks uku kwatinotaura kare nokukwira kwaita mastocks ukunyanzi zvemari ukunyanzi zvokutano nenyanzi kumaindastry kwamuka akakwira chaizvo zvichinge izvo zvinodavira kuti vabaidheni vari
kuprofesa masocha munofunga kuti america ichachinja zvakadini mukuzvidzana nedzimwe nyika mushure mesarudzo idzi
zvinoenderana nokuti kana vabaidheni vakahwina kuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika dzapasi rose kuchabudirira chaizvo kuchakura asi kana vatrump vakahwina sokuziva kwatinovaita vanoti america first ndeamerica zvinhu zveamerica muamerica zvinofanira kukudzwa zvaita kuti vapesane nenyika dzimwe dzinofanira kuchidzana navo nekuchidzana sana britain pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pasi rose asi vabaideni somunhu wagara kupolitiki unoona kuti ai wakachara chimwe achitswanyinda kuti america ine nomupfumira wainawo nhasi zvinofanira kunge kuri kuchidzana nedzimwe nyika saka vabaideni vakahwina ukama nyika dzapasi rose neamerica hunokura kudarika vatrump vakahwina
dzimwe nyika dzepasi apa kana dzakatarisa america munofunga kuti chii chadzinotarisira kubva kuhurumende inenge yahwina apa
nyika pane zvinhu zvakatakunozoita kuti america ikwanise kubatana nenyika idzi kunyanyanyanya panyaya yakabudwa neamerica yeclimate change yokuyirida mamiriro kunze america yakati ainoita zvikatadza futi america kuworld health organization nekubatsira kurwisa covid-19 america navatrump vakati aiwa tichava kumari ikoko saka tarisiro nyika dzapasi rose nezokuti vabaideni vakahwina vanodzokera america inodzokera muubatanidzwa hwepasi rose hwokukwanisa kurwisa zvinonetsa vanhu zvandataura izvi zvemamiriro okunze pamwe chete nechirwere chapambira pasora checovid-19 haizenge iri nyika inoramwa yobuda sezvakaita vatrump kuti unobva varamwa kubuda kuti hatichaisi mari kwadaita ikoko tikasa zviri muamerica imomo.
Kana takatarisa zvemabhizimisi sokuona kwenyu munofunga zvichafambiswa sei mukuzvidzana kweamerica nedzimwe nyika?
Ndinoona kuti kana vabaideni vakahwina kufambidzana kwemabhizimisi kuamerica nekune dzimwe nyika achafambira chaizvo nokuti ndicho chinenge chinhu chavabaideni kuti aiwa tikashidzana nedzimwe nyika izvo ndo mafambiro anoita ufumi hwenyika kuti ufumi hwenyika hwamazivano nokuda kwokupambira kwaana indaneti nokuda kwokukwanisa kufamba zviri izvi kuenda kune dzimwe nyika nendegedzi hazviiti kuti nyika ikwanise kubudirira isina kushidzana nedzimwe nyika saka pasi rose rakatarisira kuamerica kuti rina tikuona kuti vabaideni vakahwina vachati vachabatana maoko nesu mabhizinesi nokuti mabhizinesi omuamerica munomu mazhinji anogadzira zvinhu zvavo kana kugadzirwa zvinhu zvavo kunyika dzakasiyana siyana dzapasi rose.